mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 Gugumbi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% mutungamiri wesouth africa Cyril Ramaphosa vazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinoti rinoshushikana zvikuru kuti vatori venhau vasingashandiri hurumende vanorambidzwa kutora nhau dzakanangana namai Auxilia Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Mitengo yezvinhu zvinodiwa nemunhu zuva nezuva inonzi iri kukwira zvakanyanya kutanga svondo rino mimwe yacho ichikwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana kuti 100% mune zvimwe zvitoro kunonzi vari kuchinja mitengo yanga iri mumadhora emunyika vachiisa mumadhora ekuamerica senzira yekutiza kudonha kunonzi kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuamerica pamusika mutema dhora rimwe chete rekuamerica rinonzi rave kutengwa nemadhora ari pakati pechiuru nemazana masere nezviuru zviviri pamusika webhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe dhora rekuamerica rinonzi nezuro rakatengeswa nemadhora chiuru nemakumi maviri nerimwe kana kuti $1 to 1021 zimbabwen dollars nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushayikwa kwenhaurirano dzetripartite negotiating forum pakati pehurumende vashandi nevashandirwi ngatinzwei vachitaura najonga kandemiri westudio 7
aizi nyaya itsva inyaya yamakaona gore rapera ichisumuka nemusindo chose zvanga zvichikonzerwa nenyaya yokuti mari iri kutenderera munyika yanga yasumukei nemhando yepamusoro nokuda kwekuti vanhu vanga vachibhadharwa migwagwa vanga vachigadzira madhemu enyika vanga vachibhadharwa mari yavo yakawanda chose nemazimbabwe dhora saka kana vachinge vabhadharwa mari iyoyo nemazimbabwe dhoras vanenge vave kumhanya chaizvo nechimbi chimbi nokukurumidza kuti vaichinje iite mari kwayo iite mari inogona kuchengetedza uremu saka ndo dambudziko ratinaro harizidzva inyaya yatakambotaura kana kutripartite negotiating forum asi sekunzwa kwamunoita zvinhu zvemuzimbabwe zvinongoramba zvichingodzokorora hazviitwi zvichipera
asi dambudziko iringagadziriswa sei vakanyenzere mitengo iri tichiona kuti kazhinji panokwidzwa mari dzinotambirwa nevashandi vehurumende mitengo yezvinhu inenge inobva yangodawo kutokwirawo zvakare
nyaya iyi haifani kunge ichinetsa nokuti takabva kare tichingotaura zvimwe chete izvo zvekuti mazano marayiranwa rume rimwe hari kukombi churu chara chimwe hachitswanyiinda zvinoda kuti tiise misoro yedu pamwe chete sekuzova kwenyu kune musangano wetripartite negotiating forum unounza hurumende vashandi nevashandirwi kuti vataurirane kuti zvinhu zvingafambiswe sei dambudziko ratinaro nderokuti zvinhu zvatinge tatara tabvumirana hazvisi kunyatsomhanywa nazvo zviri kuita kuti dambudziko atangoramba tiinawo aramba angoriko achingodzoka zvakare achingodzoka saka tiri kuona kuti hatisi kunyatsoita nemwoyo wese wekuti tinoda kuti tigadzirise nyika yedu ifambe iwewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika inofambidzana nedzimwe nyika inoitawo zvinhu zvayo zvakarongeka zvinhu zvekuti makamira nhasi zvinenge zvichitoziva kuti svondo rinouya zvinhu zvinenge zvakadai kana kuti mwedzi unouya zvinhu zvinenge zvakadai zvinhu zvemuzimbabwe ndezvokuti chamuka inyama chavasangana nacho musi iwoyo ugoni kutaura kuti mangwana ramangwana rinenge rakamira sei zvinongogadzirwa chete nokugarisana pasi mobvumirana motaurirana mabvumirana moita zvamunenge mataurirana kuti zviitwe
asi chii chiri kutadzisa musangano iwoyo wetripartite negotiating forum
tagara tichingozvitaura kuti zvishande zvinoda kuti hurumende vairwi vange vari pamwe chete dambudziko ratinaro nderekuti umwe anenge ari apa umwe ari uku umwe ari uku zvoita dambudziko rokuti panenge pasina ukama hwakanaka fanana nemudzimai nemurume mumba kana musingataudzani mumba menyu kana musina kurovedzera kutaurirana kana pakaitika chinhu kutaurirana unongoona kuti inongogara indori mhirizhonga saka ndo dambudziko ratinaro muzimbabwe kunyanya rokuti ukama hukasagadziriswa hwehurumende nevashandi hwehurumende nevashandirwi hazvifambi zvakanaka zvinhu zvedu
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakazivisa kuti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court iro rinotonga vanhu vanotyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinotevera bato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress rabvumirana kuti South Africa ibude musangano iri vachiti vanhu vekuAfrica nevatungamiri vavo ndivo chete vanotongwa nedare iri vekune dzimwe nyika vachiregerwa. Gweta rinovira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti izvi zvichadzorera kumashure kuchengetedzwa nekurwira kodzero dzevanhu kwese kwese.
Decision ye South Africa yekuda kupula out mu International Criminal Court inonzi ICC decision yagara ichitaurika munyika dzakawanda dziri musadiki neAfrican Union. Decision inodzosera kumasure yatingati progress yakaitwa pakuda kubata nyaya dzekuchikoro kwekodzero pasi rese. But zviri kutaurawo nyika dziri muAfrica ndezvekuti kubva ICC itange kutonga kana kuti vatungamiri venyika vanyanyo kutongwa zvakanyanyo kuwanda ende zvisiri fair mumaonero vatungamiri venyika vatungamiri vemuAfrica. Tinoona kuti vatungamiri muAfrica vari kunzi ndivo kunyanyanya vari kutongwa neICC ende vachipwa mutongo yakati simbirirei.
VaMasie, zvikonzero zvekuda kubuda musangano iri zviri kupiwa neSouth Africa ndezvipi?
Zviri kutaurwawo neSouth Africa ndezvekuti kusvika pataurwa nyaya dzekuti kutongwa kwenyaya idzi kuonekwe kuchiva fair ivo vari kumbobuda muICC. Tinoona zvikara kuti America chai chayo haistori kana signatory ICC but itozva kuti kune hondo dzakawanda dzaitwa neAmerica ende tinoona zvikare kuti pane dzimwe hondo dzinoitwa kana kudzimwe nyika dziri kuma western countries dzinova idzo dzinoonekwa sekuti dzinotyora kodzero dzevanhu but hapaonekwo vatungamiri venyika idzodzo vachienda pamberi peICC. But tinozva hedu kuti muAfrica macho mune nyaya dzekodzero dzakawanda dzinotyorwa tinozva kuti kuchityorwa kunyanya kwekodzero ikokoko tinoona kuti ivo ndo vanozowanzo kuenda pamberi peICC iyoyo inova court inoongorora kutyorwa kwekodzero ichitonga vaimbove vatungamiri venyika.
Izvi zviri kuda kuitwa neSouth Africa zvinobetsera Zimbabwe kana dzimwe nyika dzemunharaunda iyi here uye sei?
Tichitarisawo kuti decision yacho yeSouth Africa kuti ingave ichibatsira chii murijini kana kunyanya muZimbabwe, ndoona senge tichitarisa nyaya dzeku kuhuisa kodzero. Sizwa nataura EDC hini inodzosera zunu kumasure because progress ya itwa panyaya yokuti pa observe nekurespectwa kodzero pasirese nagoma Africa bati pakashaika chinoita senge chinoitisa kuti vatunga miri venyika vachike kuchikora kodzero munyika mavo se international court yoyi tinoona kuti kodzero zvichaita zvichikorwa zvisina asarugano nekuti vanoziva kuti nangu vakachikora kodzero munyika dzavo hapana chinoitika. And tinoziva imo musadiki tichitasa musadiki macho imo mumu tinoziva kuti sadiki yakapaza yainganzi sadiki tribunal imo yaimboita ichimboongororawo futi nyaya dzimwe dzekodzero dzaiitika munyika dzakasiyana siyana musadiki munomu tunaota titorina court yakadaro muno musadiki zvasiyana nemamma court ari kuna West Africa ni East Africa saka zvinhu zvinodzosera nyaya dzekurespectwa kodzero kumasure pakuti imo musadiki chaimo hapachina atingati mamechanisms kana kuti mainstitutions anoita monitor kana kuti kuforsa kurespecta marights evanhu muregion
sekuona kwenyu vamasiye munofunga kuti South Africa iri kuda kuita zvakanaka here apa
izvaitwa South Africa zvingava zvakanaka kwavari vachiita sowo maonero avo ekuti vanhu vasi kutitwa zviri fair but tichitasa iri progress yaiitwa mumanyaya dzekodzero dzevanhu ndiona senge izvi zvinodzosera zvinhu zvese kumasure ende zvinoitisa vaya vanoda kuchikora kodzero dzevanhu kuti varambe vachichikora kodzero dzevanhu kana kuti vatowedzera kuchikora kodzero dzevanhu nekuti hapana mechanism inenge ichikwanisa kuti ivabate ichizovatonga kana vabva pazvigaro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano Remedia Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, rinoti rinoshishikana nekurambidzwa kutora nhau kunoitwa vatori venhau nemudzimai wemutungamiri wenyika vaAuxillia Mnangagwa zvichitevera kurambidzwa kwevatori venhau vasiri vemasangano nemakambani ehurumende nemusi wemuvhuro kugungani kwaiva naamai Mnangagwa. Mr. Zimbabwe inoti mukupera kwesvondo rapera vamunangagwa vaive kumusha mumusha weAirport asi vatori venhau vasiri vehurumende vakambomiswa kuita basa. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga abata mukuru wesangano reMisa Zimbabwe vatavani mwoyo kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi mudzimai wemutungamiri wenyika mai Auxillia Mnangagwa vanonzi vakarambidza vatapi venhau vanobva kumitunhu kana kuti mizinda yakazvimirira yoga kana kuti private media kuti inge ichiva taura navo kana kutora mashoko avanga vachifamba vachitaura pavange vachiita basa ravo vachiongorora muzinda wevakambonge vachirwa nezvekubvisa udzvanyiriri munyika dzemuAfrica Museum of Africa Liberation in Harare. Vachidaro vanoti vanofamba navo vakati vanongobvumidzwa chete kuti vanga vachitora hurukuro dzavo nebasa ravanga vachiita ipapo vanobva kustate media kana kuti kune zvinoshanda nekushambadza mashoko zvakabatwa nehurumende.
Iwo mutemo unenge uchiti kudini maringe nekutorwa kwenhau panenge pachitika zviitiko zvinobata nyika saizvozvi izvi kudai?
Isu semisa tagara tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunopiwa nekuchengetedzwa nebumbiro remutemo wenyika kubva muchiga chesection 61 yebumbiro redu remutemo rinoti kutapwa kwenhau kwakasununguka munyika yeZimbabwe zvisina anovhiringidza. Naizvozvo todzokorora zvakare kuti kana pachiitwa basa rine zvekuita nezvevanhu kana kuti nevanogara vakasumukira mumatunhu edu vatinoti vanhu vepublic interest, vanhu ivavo vanoshambadzirwa kuti vange vachishanda zvakasununguka nevatapi venhau Nekuti izvi zvinotaurwa nebumbiro remutemo kwete nemisa asi nebumbiro remutemo wenyika. Naizvozvo tinokurudzira zvikurusa kuti mapublic figures vasasoropodze kana kutarisa vanyori venhau kana vatapi venhau. Mutapi wenhau wose anochengetedzwa nebumbiro.
Vamoyo, gwaro renyu raabatawo nhau dzechikwata chinoshanda nesangano reBusStop TV. Tinonzwa kuti kuEpworth kune zvimwe zvakaitikawo zvakare ikoko zvinovhiringa vatori venhau.
Vakomana nevasikana vanoshanda kuBusStop TV news vakange vakasanganawo nezvimhinga mpinyi pavakaenda kuEpworth. Paiva kuchipiwa matsamba edzimba nemutungamiri wenyika. Vanenge vasiri vakati mbunyikidzwei vakazokwanisa havo kupfuurira basa mberi nebasa ravo.
Avo vanga vari mukuru wesangano remisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tunze divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mahashoko atiri kutambira anoti sangano bato reAfrican National Congress razivisa kuti South Africa haisi kuzobuda musangano reInternational Criminal Court sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Vanoti vachawedzera mamwe manzwi pamusoro penyaya iyi. MuNewsday dzimwe nhengo dzeParamende dzeUnited Kingdom dziri kukurudzira hurumende yavo kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa varambidzwe kuenda kunhemberero yekugadzwa kwaShe Charles III pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. King Charles III vachagadzwa umambo svondo rinouya musi wa6 Zvabvu. MuNewZimbabwe.com mudzimai womumiriri weZengeza West muParamende amai Elden Sikala vakachema pavakanga vachitaura pamusoro pekunetseka kuri kuita mhuri yavo kubva zvavharirwa vaJob Sikala mwedzi gumi yapfuura. Amai Sikala vakati kusavapo kwavasikala kwava kuremera mhuri yavo yose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani akanaka paStudio 7, mangwanani akanaka. Nyika yedu iri pakaoma, nyika yedu iri pakaoma nezano. Ndoda kutaura pamusoro paKembo Mhatu. Unoti masabhuku mwana umwe uchamira nevanhu vake vacho. Zvizova zvekungotamba kwezvo. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Munhu ane kodzero yekuvhotera paanoda. Ndoda kutaura chokwadi. Ini sabhuku akamira kana kuti akandiudzira pekuvhotera pati yekuti ndivhotere pakati ndomurova. Ndomurova sabhuku, andidi kutaura nemi. Ndinorovera kure sabhuku kana akandiudza zvisina basa. Munovhotera paanoda ikodzero yake, zviri mubumbiro remutemo izvozvo. Hakuna sabhuku anondiudza zvokuita. Kana iri nyaya yemavhoti ndorova sabhuku.
PaStudio 7 apo mwakadii zvenyu ana mukoma Jonga naTanuka Wande. Ndinokwazisai muzita ramambo Jesu ndichiti makadini zvenyu nevamwe vatisingazivi. Neni ndodambotaura zvangu panhau dzemuZimbabwe mu dziri ngoramba vanashongotera ngoti vachamisa ngavapinde muofisi vachamisa 2023. Izvi zvangu azviroto izvi, zviroto chaiko chaiko zvizvo zviri kuitiwa izvozvo. Chandisa asi vakatonga Zimbabwe bhozi nyika haimbofi yakatongwa nechimwari mwari zviri kuitwa navachamisa zviya zviya. Zviri kuitwa muSudhani chaizvo zviya zvizvo zviya ndozvofanira kutoitwa muZimbabwe chaiko chaiko kuti apinde chamisa wacho iwoyo. Bhozi ipapapa chwenga ruda kudotongavo, muhadha ruda kudotongavo. Kwozoti vamwe futi varimo muchiute imomo vari kuda kutongavo, saka wozinzadzichamisa ndopachatonga. Zvivi zvakaitika zviroto chaizvo izvozvo. Zviroto chaizvo chamisa ngakutombokanda kurazvebhaibhiri chaivo chavongotoziva kuti hanzi Mwari anobetsera Marivari kuhu ndesho shwa marivari kuhu marano betira pati muzimpao kwa mtombo lizo zozo mina matuwezi ya mune ufura mchisa yo yezo tanzo mwari wati betire ee wajobu skala nga wabu disi wa mjere mwari wati betire wajobu skala nga wabu disi wa mjere muzimpao mwati na shurutu wa msudani tozo kuna kungu wa muzimpao kwezo zozo zirire chete tigija ni futi kwezo mwati munga mwane buna kwa kwa kukuti achitonga ya wacha misa ya mungu itonga iwe imwe changira ya kwa sopa kufati namba itonga Zimbabwe ya kufati tati namba itonga Zimbabwe ya.
Hey, kupinda pa Studio 7 mtaona panandi panasha ruta urandiri pano pa Polokwane South Africa chiti ngapinda ade mkumana ngapinda mkumana pamwe nyika yedu ingagona kuwa nyika ye nerisununguko nyika ine yakanaka nyika iyi isingatamburwe mabasa cause now kunyangwe nesu tangokura nyika yedu ichingotambura nanhasi vana vedu vakutongokurawo nyika ichitambura. Aiwa tinokumbira uchange muZimbabwe. Natenda
pa Studio 7 murise murise nona chikungitika ZANU-PF tune kama ka mentality keke kutanzi susu takarwa hondo saka nyika tombo isi bati kurwa hondo akusiko kutanzi nyika uisi kwewo kasvika ukatema munda ukarima munda warima 7 years munhu wozoya tichama ndakuda munda wangu ungati hanzi ndindakatema saka ndichadu kubvapo ZANU-PF isi nyika yeZANU-PF ke nyika yeZimbabwe isi nyika yeZANU-PF haizi nyika kana yeZANU-PF ZANU-PF ngaisaite mashura akatusa kudaizvo ana ngwada anadika anopera kuti shungurudza zvadaro maZANU-PF ende tazviramba gure rino richamisa muofisi zvenyu zvenhema izvozvo zvakadhakwa.
Apo harvest house apo na honorable Douglas togara sei mwonzora hezo mukoma apo tapiwa mashakada apo zviri kudini tapita moyo apo zvakadi apo harichabhui zvakawanda regai ningoti kuna minister witness dhuve makadini varoijidamba makadini varume chisingaperi chinoshuva mukoro gudo chachinokoro hezo chipei tizwe paharvest house apo makazvitora 5 years dzokupamba munadzoka varume pfungwa dzaanhu hadzidiwi pfungwa dzaanhu hadzimonyororwi hezo zvapfuka maitora muchifunga kuti muchagare pazvigaro nokusingaperi iyo zvino akunyepa kuda kukumbira kuti kwai hei zvakazodai hei boundary dzakazodai dzikadai tati hapana chisingaperi hapana chisingaperi handiti makapinzwa rebato guru rinaonhu ari kuparliament nekumakanzura nekuseneti chirambai muri kotiona zvasvika kumagumo chero dai mukanyambozobudirire kuti miche yindi government yacheyo hapana chisingaperi vakomana vasikana ndati pari sei paharvest house asi vangonzoraka regai ndichimamuka sei muZimbabwe muno mese makadiko varume nevasikana majaya nemhandara zvakadi apo ngatichipinde mugavhenmendi itsva.
Ini ndinoshayiwa kuti munhu anoforamba achifosa purezidendi vamene angabva kuti varambe vari pachigaro ndiani munhu asingagoni kuverenga kana kunyora pakati 1 million pane mavhidhiyo aiyezve ari kundeya vari kukonewa kudana to 1 million vanodana unobhara ziro bhara ziro bhara ziro oveke koma kune 1 million unotangwa nekunyora ziro ndeye vamuna ngagwa vangozvidzidza zvakanaka vadze nezanupf yavo yose nezanupf yose zanupf yose yakazara uhori akadobva vado trubhita voro kwacho munyika dzakasiyana-siyana magupitazi avo anobata mari izvi ndizvokubadza mwoyo izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudzawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tiri kutarisa zvinoitika muAmerica. Vanoroga gungano resdim expo vanoti varikutsvaga tsarakadenga dzinganirira nyika pamakwikwi emiss Zimbabwe USA achaitwa mwedzi unouya kuAtlanta Georgia muno muAmerica. Mumwe wevari kuronga makwikwi aya vaanesu Manjengwa vanoti vanhu vazhinji vari kutarisira zvikuru makwikwi awa sezvo achipa mikana yakawanda kune avo vanenge vakwanisa kukunda. Ngati nzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navanesu Manjengwa.
Ndiri kushambadza mabiko eZim Expo ari kuitwa iwo kuAtlanta, Georgia paMemorial Day Weekend musi wa May 26, 27, 28, 29 kuGeorgia, Atlanta. More information is at www.zimexpousa.com. Asinda tindekuze kuti kuneka kune Miss Zimbabwe USA musi we Saturday. Saka uyai avo vose vavuda kuona fashion show nokuona Miss Zimbabwe ada computer vese ndibatei pa website ndakuudzai.
Awanikwa achikunda pamakwikwi aya ekutsvaga tsvarakadenga anozowanikwa achiita sei? Mibayiro yacho yakamira sei?
Anenge ahwina anokwanisa kuzobudirira kuenda kuJapan kuno computer muna Miss International.
Zvii zvimwe zvichange zviri kuitika pachiitiko chenyu ichi mune zvizhinji zvamakarongera avo vachange vari kuuya?
Musi weSaturday tine business expo yakaoma zvikuru. Avo vose vane mabusinesses uyai muexhibite mabasa enyu kuGeorgia, kuAtlanta, Georgia. Avo vanoda kunzwa mapesa mabusiness tine business dinner nemaround table business discussions musi weFriday nemusi weSaturday.
Tinoona zvakare muchange muri kushanda makabatsana nemuzinda weZimbabwe unobva iko kuno kuWashington DC. Muchange muri kuita chii makabatana nemuzinda uyu weZimbabwe ikoko kuAtlanta, Georgia?
Tine mapassport renewals nemachild registration anonga achiitwa ipapo paZim Expo musi weFriday nemusi weSaturday. Musi weSunday tinenge tine soccer tournament negolf vanoda kutamba mabvu netumabhora tuya tuya uyai mundibate pawebsite pandataura.
Muchange muine vaimbi here vanobva kuZimbabwe? Ndivanani
avo vanoda kuzwa mafaro music? Takakukokerai vana Tami Moyo kubva kuZimbabwe, vana Jam Master, vana Pop Ten. Saavo vanoda kuzwa mhanzi yomunakidzo yakumusha uyai takakurongerai mabiko anofadza. Email yangu ndi anesu@fadza.com. Phone number yangu ndi +1 951 217 9832.
Mumwe wevari kuronga makwikwi emiss Zimbabwe USA vaanesu Manjengwa vari parunhare neStudio 7.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dance.
Kambo kari kungonakidzana zvino kanobva kumushakabvu hari Brenda Fonte avo vakashaya nezuro. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Svondo rino mitengo yezvimwe zvinhu inotarisirwa kukwira zvakapetwa kazana kubva muzana kana 100%. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonzi vange vakanganisa kutaura vachiti South Africa iri kugadzirira kubuda musangano reInternational Criminal Court. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko Chris Gande nenhau dzeIsindebele.